Izvi zvazivikwa nemutauri webazi rekuChina rinoona nekuchidzana nedzimwe nyika, Wang Wenbin, avo vati mishonga iyi yakagadzirwa munyika mavo uye zvavari kuita izvi kuzadzisa chitsidzo chakaitwa nemutungamiri wenyika yavo Xi Jinping. Dzimwe nyika dzichawana rubatsiro neZimbabwe, iPakistan, Brunei, Nepal, Philippines, Myanmar, Cambodia, Laos, Sri Lanka, Mongolia, Palestine, Belarus, Sierra Leone, ne Equatorial Guinea. China yatiwo ichabatsira zvekare dzimwe nyika dzichiri kubudirira makumi matatu nesere pachikamu chinotevera, uye ichapinda muchirongwa cheWorld Health Organization cheCovax. Inotiwo mishonga yakaita seichapiwa Zimbabwe, iyo yakagadzirwa nekambani yeSinopharm neSinovac, yakatoendeswa kunyika dzakaita seUnited Arab Emirates, Brazil neChile. VaWenbin vati nyika dzepasi rese dzinofanira kubatana mukurwisa COVID-19, vachiti China icharamba ichibatsira nyika dzichiri kubudirira nedzinotambura nemishonga. Vatiwo vanovimba kuti nyika dzakabudirira dzichaita zvimwezvo kuitira kuti munhu wese awane mushonga wekudzivirira COVID-19. Muchiziviso chavo VaWenbin havana kuzivisa kuti Zimbabwe ichawana mishonga yakawanda zvakadini pasi pechirongwa ichi. Hatinawo kukwanisa kunzwa kubva kudivi rehurumende sezvo mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa edenda recovid-19 mumahofisi emutungamiri wenyika Dr. Agnes Mahomba vange vakabatikana panguva yataenda pamhepo. Mutungamiri werimwe remasangano anomirira machiremba anoshanda akazvimirira reMedical and Dental Private Practitioners Association of Zimbabwe, Dr. Johannes Marisa, vati zvaitwa neChina zvakanaka nekuti hurumende yeZimbabwe inogona kunge isina mari yekutenga mishonga inokwanira munhu wese. Vati mabatirwo ari kuitwa vanhu neutachiona hweCovid-19 anoratidza kuti mishonga yenhomba iyi ndiyo yakakosha pakubatsira kudzivirira kupararira kweCovid-19.
Asi tikawana rutatsiro kune vanobatsira kuti titandowana mavhaksini akawanda madhosi, zvinogona kureva kuti tinokwanisa kutageta at least 70% yepopulation yedu tikakwanisa, ende zvinhu zvikatofamba zvakanaka. Singava zvinoita ndiyoyose kuti mari haizokwani ofcourse maUSD anenge achidiwa, asi kana taona rubatsiro tikavanotipa tinofara tobva tati ngatipe vanhu as many as possible.
Vaenderera mberi vachifakazvipira kushanda nehurumende mukudzidzisa vakoti nevamwe kuti mishonga iyi inoshandiswa sei. Vatiwo zvakakosha kuti zvipatara nemakirinika zvitange kugadzirira nzvimbo dzekuchengetera mishonga iyi sezvo ichinzi inofanira kuchengetedzwa panotonhora.
Kana ari magetsi kuzvipatara ange ariko masinazvai, makirinika asina magetsi achitovanemajenareta masavo achifanira kushanda zvakanaka, kana mafiriji edu atanga izochengetwa vhasinini asadhisebhika nekushaya kumagetsi, nekuti unozoona kwako mushonga hauchashandi nokuti wakarohwa nezuva magetsi taenda. Saa ndozvimwe zvatingangokurudzira kuti zvingotigoti isu titange taita mapreliminary mapreparation izvozvi prior to season chi ngasini yedu iyoyo.
Zvichakadai, vaimbo venhengo yekomiti yeparamende inoona nezveutano vaPrince Dweko Swanda vauza Studio 7 kuti kunyange hazvo zviri kuitwa neChina zvakanaka, zvinosuwisa kuti hurumende haisati yazivisa veruzhinji kuti urongwa hwayo pakutenga nekupavanhu mishonga yeCovid-19 hwakamira sei. VaSwanda vatiwo hapana kujeka pakushandiswa kwezvinhu zvinenge zvapiwa pachena nedzimwe nyika.
Saka izveni mavaccines acho ari kuuya iwayo zvinotiita kuti tisave nechokwadi zvokuti pane zvinouya here, kana zvauya zveshuwa zvichashandiswa for munhu wose here, kana zvichatengeswa zvopinda paprivate sector. Zvoreva kuti vanenge vane mari ndivo vachagona kuti vaende kunopiwa mavaccines acho iwayo. Asina mari achagara achingonwa zumbani.
Mashoko eChina anouya apo hurumende yakazivisa nezuro kuti masangano anopa rubatsiro ari kubatsira nyika nemari inoita $234 million ekuAmerica kurwisana neCovid-19 pamwe nezvirwere zvakaita seBP nediabetes. Mari iyi inosanganisa $40 million ekuAmerica yakabva kuGlobal Fund, iyo yave kutoshandiswa kutenga zvekudzivirira varapi kana kuti personal protective equipment, mishonga pamwe nezvinoshandiswa kuongorora utachiwana hweCovid-19. Hurumende pachayo inoti ine $100 million ekuAmerica ekutenga mishonga yekudzivirira COVID-19 munyika ine vanhu vanodarika $10.5 million kana kuti 15 million. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangusha.